Ya mashoka ya kana zvichi kwa dzizunu izvinenge zvatikati pachungu it's a progressive and nyaya yekukura hundi inyaya yanguva ichingotaurika ende inyaya iri kushungurudza vanhu vakawanda kunyanyanya vari kumatirinland kuti kubva pazvakaitika hapana chati chaonekwa kuti in terms of investigations kuti zvii zvingave zvakaitika panguva yacho uyezve vanhu vekumatirinland vangave vachibatsirwa sei.
Mati kune dzimwe nyika vanoumba makomisheni, mungapa muenzaniso wenyika dzakaedza kugadzirisa matambudziko akadai here?
Yaho kuRwanda kwakaitika yatozwa iyo genocide kuma 90s and zunhu zvokuti pazvakaitika pakaitwawo yatingati ma tribunals akaitwa kuti nyaya dzitongwe and maexpert anoona nezvekutongwa kana kuongorora nyaya dzakadai so anotaurawo zvekare kuti kana nyaya dzakadai so dzichitongwa haisingori nyaya yekuti pawaniko kuti akakonzeresa iyo yatingati genocide kana kuti kuurawa kwevanhu ndiani, inyaya yekuti ivo vakazviita nemavictims vaonawo yatingati clear line yekuti varengererane vaonawo kuti zvinhu zvakadai so zvisasa zvakaitika munyika yatingati iri democracy seZimbabwe.
Munoona madzishe ariwo here akakodzera kuti atungamire urongwa uhu?
In a normal situation tinovatengeri madzishe ndo angave ari strategically situated kumacommunities but tichiona zvekare kuti nenguvawo yatikuona yatichirarama muZimbabwe inguva yenyaya dzepolitics dzakasiyana siyana kana kuti madzishe akarerekerawo kune rimwe bato kunyanyanya ZANU-PF kana zvichizoonekwawo pamainvestigations achazoitawo nemachief vachibvunzawo vanhu vari munharaunda yavo kuti chii chakaitika kana zvichi pasine zvikurerekera kumatongero enyika tinoziva zvinoitika muZimbabwe zvinhu zvinoita kuti vanhu vasabude vachitaurawo zvavanofungidzira kuti zvinhu zvivo zvakaitika nekuti vanenge vachityawo kuti kuda zvinhu vanga zvikona kupambwa kana kuti vanokwanisa kupambwa kana vanokwanisa kubatwawo zvekare nekuti vataura chokwadi chavo chavakaona. Saka ichitazomamirira akaita zvunhu ndiona senge kuti zvinyanyofamba zvakanakanaka vamachief abvawo kushandawo namumasangano vakazvimirirawo pachavo kuti nyaya dzakadai so dzive dzinoendeka ende uyezve mavictims egukura hundi avewo anokwanisa kubudisawo zvakaitika vasina kutya